akamuona achifa kuteme akasenga chirongo achifamba achitamba vanhu vese vachingoti yowe yowe maiweli ndakamuona achifa kuteme akasenga chirongo achifamba achitamba vanhu vese vachingoti yowe yowe
Kuti asenda nemataka Munwese hapu mchaga maiwe